Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kukadzi 19 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inyaya yekuti vechidiki vanhu vanekutambura nenyaya dzenyika idzi. Saka vanhu vabva vangofunga kuti aiwa sezvo zviri pamutemo muconstitution yedu kuti tinobvumidzwa kudemonstrata. Saka vanhu vabva vangoti raiti tibude tidemonstrate. Saka ndozvatangoita zviri pamutemo.
Vechidiki vemDC voratidzira muHarare maniro ano vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Kiri kungo chimuno wese abva nepo chinocherana naye. Saka uine kuzoona kuti akatomborwara kunolike uni. Takabva tangochingamidzana naye kuairport ndobva tamuendesa kuWilkin.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabva kuChina nezuro choongororwa chirwere checoronavirus kuWilkins Hospital muHarare. Hurumende yomisa kukwidzwa kwemari dzekunyora bvunzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vechidiki vebato reMDC varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vechidiki ava vazoguma voita wakiti nagonzo nemapurisa anodzivirira mhirizhonga. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abanda sachigaro wevechidiki mubato reMDC mudunhu reHarare vaStanley Manyenga.
Inyaya yekuti vechidiki vanhu vanekutambura nenyaya dzenyika idzi. Mukaona hanzvadzi dzedu dzaakuti rasira chimiro zvinonyadzisa mukati memhuri, zvinonyadzisa mukati medu meZimbabwe. Munoziya netsika nemagariro nemakudzirwo atakaita. Asi nenyaya yenhamo kungotaura kuti nhamo yatinetsa sevechidiki nekuti upenyu hwepamberi huri pamusoro pedu. Saka vanhu vabva vangofunga kuti aiwa sezvo zviri pamutemo muconstitution yedu kuti tinobvumidzwa kudemonstrata. Saka vanhu vabva vangoti raiti tibude tidemonstrate. Saka ndozvatangoita zviri pamutemo.
Saka mapurisa maaziviswa here nekuti tinonzwawo kuti mutemo unoti mutange maziviswa
mapurisa. Mapurisa akaziviswa kubva gore rapera zvamunoziya maapplications yedu nechichi. Vanozviziva kuti gore rino inguva yekungoita mademonstration. Hatingarambe tichigogodza tichingokumbira. Igaro kuziva kuti vana veZimbabwe vane nzara. Like any time vanhu vanongomuka vachitongodemonstrata. Zviripo pamutemo. Saka zvekuzivisa regai ndibva ndatotaura panapa kuti regai tivazivise semapurisa kuti kubva izvezvi tichiendera mberi tange tichiita madhemo edu ndofunga tabva tatoziisa anenge akati wandei tienda takadaro.
Mune kwamuri kunosiya petition here kana gwaro renyunyuto kana kuti kungoratidzira chete muchingotenderera muguta?
Petition tichazozonyora zvakanaka. Nhasi munongoziva vanhu vane zara havana timetable. Vanongoerengana vasumuka vachipopota vachitaridza kushatirwa nekushunguridzika nezviri kuitika. Asi tazourirana kuti no ngatitigare pasi tichinyore petition yatichazopa kwatinonopa kwatinofungidzira kuti ikaenda inokwanisa kuzvika. Asi zvanhasi nezvaiitika ndezvevanhu vangoratidza kuti manyanya izvi. Saka vanhu vangopinda musiku.
Saka muri kupedza nguva iyi kuratidzira kwenyuko?
Uku kwakungoenderera mberi hazvichamisiki nekuti munhu wese akungofunga kuti nzara ikasatosumuka hapana munhu achanzwa nzara epanexido. Munhu aakuzviziva kuti nzara iri kurova munhu wese. Mukatarisa pa1 hour yesiya yatendererwa hapana kana mhirizhonga kana kuputwa kana kutorerwa kwaita munhu zvinhu. Asi mapurisa asvika izvezvi vakutanga kukanda matiegasi vachirova vanhu zvinova kuparadza midziyo iyaya yamai.
Awo wanga warisachigaro vechidiki mbato RMDC mudunure Harare va Stanley Manyenga vachitaura vari parunari muHarare makare naJonga Kandemiri we Studio 7. Pane chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidzimai chakabva kuChina chikasvika munyika nezuro chaendeswa kuchipatara cheWilkins muHarare kuti chiongororwe chirwere checoronavirus. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirwere zvekutapurirana Dr. Poshia Manangazira.
Mudzimai weChizimbabwe anga azere kuChina saka akasvika nezuro achibva nekuGuangzhou. Kati patanti kutakiriza isi yake akambogara kuWuhan. Sekuziva kwenyu ndoko akagodza dambudziko recoronavirus kana tikutarisa dunhu reChina. Saka patakamutambira akatiratidza medical clearance yakabva kuChinese Health Authority. Yaiti hongu akarwara flu like illness but matest akaitwa kuChina ikoko akaratidza kuti haana utachona hwemhando yecoronavirus. Asi isusu kana takatarisa matest definition yedu patanga tikumbotaura mazuva apera kuti tiri kutevedza vashanyi kana kuti vauyi kuZimbabwe vari kubva kuChina nedzimwe nyika dziri kusvika 25 dzavanhu dzakaita dambudziko recoronavirus. Tiri kungoti munhu wese abva nepo tinocherana naye. Saka uyu nekuzoona kuti akatomborwara flu like illness takabva tangochingamidzana naye kuairport ndobva tamuendesa kuWilkins nzvimbo huru yekumaneja makesi dzecoronavirus muno muZimbabwe. Saka ikoko ndokwaari matesti akatorwa takamirira kunzwa umbowo hwekuti ane utachiona here kana haana kana asina tinenge taakumurega zvake achienda.
Mudzimai uyu ari kuratidza kurwara here pari zvino?
Pari zvino ari stable, haana temperature yakakwira, haana zviratidzo zvemunhu ari kurwara zvakaipa.
Mukuru wezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende nhasi yamisa danho rekukwidzwa kwemari yebvunzo dzeordinary neadvanced level rainge ratorwa neZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiitiko chafarirwa nevakawanda kusanganisira vadzidzi, varayiridzi nevabereki, gurukota rezvidzidzo yepasi vaKane Matema vati kunyange hazvo mari yainge yataurwa neZimsec ichienderana nemari inodiwa kunyora bvunzo dzegore rinouya, hurumende yaona zvakakodzera kumbomisa kubhadharwa kwemari iyi zvichitevera zvichemo kubva kune veruzhinji. Vati mari itsva ichaziviswa kana nhaurirano dziri kuitwa nebazi ravo pamwe navose vane chekuita nebvunzo idzi dzapera. Asi vati pari zvino vabereki vanofanira kubhadhara mari dzavaibhadhara kare. Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho ratorwa nehurumende vachiti mari yebvunzo inofanira kutobviswa.
My examination fees aya hafani kutomborivhaiswa, anofanira kuti abviswe zvachose. Tirikutarisa ticharamba tichitaura nehurumende tichiisa nzira dzakasiyana siyana kuti zvisvike pakubviswa zvemy examination fees zvisvike pakubviswa.
Munyori mukuru wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti vana veZimbabwe vakabatana zvinhu zvinofamba. Vati apawo hurumende yaterera vanhu uye ndizvo zvainofanira kuita nguva dzose. VaMajongwe vati mari yebvunzo inofanira kubuda mubhajeti renyika.
Maexams anofanira kubhajetwa for mucabinet panenge pachiitwa bhajeti naminista kuti vana vachanyora vese. Zviri pachena kuti vabereki vakawanda vaisimbobhadhara mari dzezvikoro nemaexam fees nemombe. Zvino mombe dzakapera netungundu, mombe dzakapera nefoot and mouth, mombe dzakapera listeriosis.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadzivore vanoti kunyange hazvo vafara nezvaitwa vacharamba vachirwisa kuti mwana wese muZimbabwe awane dzidzo zvisinei kuti murombo here kana kuti anowana.
tinozvitambira zvauya nehurumende asi chekutanga tinoti pressure yatakaisa hatiidzoki kumashure.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rembatanidzwa wemasangano anomira vabereki vemuzvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vabva nemanokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti hurumende yatambira zvichemo zvevabereki. Vatiwo mune ramangwana hurumende inofanirawo kunzwawo vabereki nevarairidzi navose vane chekuita nebvunzo vasati vakwidza mari yebvunzo.
Saka tinoti isusu tichienderera mberi dai hurumende yaramba ichigara nesu pasi tichiona kuti tingazvifambisa sei sezvatogara tichiita patogadzira mabhajeti soro.
Mumwe mugari wemuHarare Success Majaramepo audza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose.
Kudzivisa kwaitwa exam fee nehurumende chinhu chakanaka. Waindogodaro pawakakwidza exam fee ya zvese kunzira kuti vamwe wakawanda especially vari kumarural areas vazotadze kunyora maexams.
Masvondo maviri apfuura Zimsec yakakwidza mari yebvunzo dzeone A level. Zimsec yakazivisa kuti chidzidzo chimwe cheO level chainge chave kuita zana nemakumi mapfumbamwe emadhora kubva pamadhora gumi nemashanu, kwozotiwo chidzidzo chea level chimwe change chave kuita mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kubva pamadhora makumi maviri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasazvitutumadze vachiramba kuita nhaurirano navo vachiti ruzhinji rweZimbabwe rwasvika panguva yakaoma kuburikidza negakava riripo pakati pavo vari vaviri. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashara nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vachamisa vati kutenderera kwavakaita nenyika yose mumavhiki maviri apfuura kwakaburitsa pachena kuti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika pamwe nenzara yakatarisana nenyika. Kunyange hazvo gavhana webhanga guru renyika vajohn mangunjwa vakati nyika icharamba ichishandisa mabond notes vachamisa vati zvatove nani kuti nyika idzokere pakushandisa madhora ekuamerica.
Parinokundwa simba nokuti vanhu havana chemba nayo, vanhu havana simba nayo, saka izvozvo zvoda kuti zvigadziriswe. Asi vanhu vari kuti ngapambowane US dollar kusvika tagadzirisa upfumi hwedu, tagadzirisa politics dzedu, tagadzirisa nyaya matongerwo enyika, zvese zvagadzirwa izvozvo totizoti handei mberi.
Vachamisa vakurudzira vamunangagwa kuti vasazvitutumadze zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika asi kuti vabvume kuita nharurano navo senzira yekupedza matambudziko akatarisana nenyika.
Vamunangagwa haasi mutorwa, ini handingazi ndiri mutorwa. MDC harisi bato rokunze kwenyika, zano haisi mufandiripo. Nyika inenge ine mapato, mapato rana nyika varidzi, vabereki varidzi. Saka zvakakosha kuti vana vabatane pamwe chete.
Zvatarwa navachamisa zvatsimirwa nemutungamiri webato reLabour Economists African Democrats muzvare Linda Masarira, avo vati vamunangagwa navachamisa vanofanira kutsvaga nzira dzekuti vagadzirisane nyika iwane kufambira mberi. Mutauriri wezano PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti kana vachamisa vachida zvenhaurirano vanofanira kuuya kupolad yakaparurwa navamunangagwa kare kuti itungamirire nhaurirano dzemapato ose. Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori munyaya dzezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana, asi vachamisa vanoti zvepolad kutungana kwembudzi. panyaya yekuratidzira vamoyo vati MDC yakasununguka kuratidzira asi inofanira kuita izvi murunyararo uye zviri pamutemo. Imwe nhengo yezano PF vaBright Matonga avo vakambove mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vati hapasisina mukana wekuti vamunangagwa navachamisa vagare pasi vari vaviri.
Handione vachawana vanhu vanopinda mustreet kuita maviolent demonstrations. Vanhu vakazviona zvinoitika vakanzi endai mustreet, nekuti hauzive kuti vanhu vari kunodemonstrata vanhu vari kufarira zvamuri kuita kana kuti kwete.
Vachamisa avo vakati gore rino richave gore rekuratidzira zvakasimba vati urongwa hwavo uhwu hwave pachinhano chepamusoro vachiti ruzhinji rwezimbabwe harungakwanise kumirira saridzo dzemuna 2023 izvo zvinhu zvakamira manyama amire nerongo munyika. Asi vamatonga vati havaone veruzhinji vachibvuma kupinda mumigwagwa vachiti hapana gakava riripo uye vacharatidzira vanogona kukuvarira mahara. Pakaratidzirwa neveruzhinji muna 2018 pakakuvara vanhu vakawanda vamwe vakasungwa uye vamwe vakapfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Komisheni yakaongorora mhirizhonga iyi iyo yaitungamirirwa nevaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaHalima Montlate yakakurudzira kuti hurumende iferefete masoja anonzi akauraya vanhu asi hapana chati chaitwa pari zvino. Nemuvhuro sangano reEuropean Union rakakurudzirawo kuti paitwe nhaurirano dzisingasiye vamwe vanhu panze uye kuti vari muchiuto vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga vaferefetwe vagomiswa pamberi pematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti bhokisi rinozivisa zvinoitika ndege ichibhururuka kana kuti black box rendege yekuUkraine yakapfurwa neIran ikadonha mwedzi wapera rakavaudza zvikuru uye rakavaudzwa zvikuru uye harisi kuzoendeswa kune nyika ipi zvayo. Mutungamiri weCanada vaJustin Trudeau vanoti vakakurudzira gurukota reIran rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMohammad Javad Zarif kuti zvinokosha zvikuru kuti bhokisi iri riongororwe nevanhu vasina kwavakarerekera. Asi vaZarif vanoti Iran ine kodzero yekuongorora zviri mublack box iri kana kuvepo parinenge richiongororwa. Ndege yeUkraine International Airlines Flight PS 752 yakadonhedzwa nemauto eIran painge ichisimuka kubva muTehran musi wa8 ndira ikauraya vanhu vose vakange varimo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoita zana nemakumi manomwe nevatanhatu. Sri Lanka inoti yabuda muchirongwa cheUnited Nations chemuna 2015 chaiongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe chete nemhosva dzakaparwa kuvanhu panguva yekurwisana kwaiitika munyika iyi. Mutungamiri weSri Lanka vaMahindra Rajapaksa vataura izvi zvichitevera zvirango zvakatemerwa neAmerica pamukuru wemauto Komanda Shavranda Silva nemhuri yavo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu muna 2009. VaSilva vari kuramba kuti vakarwisa zvipatara vachiti nzvimbo idzi dzakange dzichishandiswa nevairwisa hurumende. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vana vaurayiwa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vanopfurukidza mwero veAl-Shabaab. Bhazi rinonzi rarwiswa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweKenya. Mutauriri wemauto eKenya anoti bhazi iri range rakatakura vanhu kubva kudunhu reMandera Country richienda kuguta reNairobi. Dunhu reMandera riri pamuganhu weKenya neSomalia. Political Actors Dialogue kana kuti POLAD inoti ine urongwa hwekuita nhaurirano nenyika dzekunze zvikuru dzakatemera vamwe vakuru vehurumende zvirango kuitira kuti Zimbabwe itange zvakare kudyidzana nenyika idzi. Poland yakatoumba komiti ine vanhu vashanu ichatungimirirwa mukusimudzira nhaurirano idzi iyo ichange ichitungamirirwa nemutungamiri webato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe vachitevedzerwa naDr. Willard Mugadza vebato reBethel Christian Party. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Mugadza kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuenda kune nyika dzekunze.
Okay, plani yedu chakaita a work plan re-engagement chaitofanira kunge takatobuda kare, but ikwe zvino zvii hatisati tabuda. Vava ridangeai takabuda muna kukadzi uno kuti tiende kuSouth Africa. Taida kuti tinotaura nava President Cyril Ramaphosa vasati vaita mutungamiriri weAU. Isho yataida kunovareizira ndeyekuti varambe vachipusha kuti pave nekutaurana pakanaka pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica, kuitira kuti nyaya dzemasanctions kunyanya dzikwanise kurerutswa. Chimwe chinhu chataida kuti tibudire tinovaona vasati vapinda pachigaro chavo chekuita chose semuAU ndechekuti iyo tikwanise not kuti masanctions abviswe zvachose, but secommitte yePoland takati pamwe akambonzi suspend way hurumende yedu yopiwa pamwe 2 to 3 years kuti ichimezwa yatingati compliance nezidera, for example. Then kana tapasa test, so to speak, tochizotichibvisai zvachose, nekuti tinonyatsoziva kuti masanctions anonzi ari targeted zvavo kana pari pabepa, but mupractice anoafekta vanhu vazhinji.
Ndedzipi nyika dzimwe dzamunotarisira kuzoshanyira uye munotarisira kuzoshanyira riini?
Tinotarisira kuti tigoshanyira ikokoko kuAmerica. Programu yedu iri kuti kupera kweMarch tinofanira kunge tichiuya ikokoko kuAmerica, but zviri subject kuapprova yehurumende kuti mari dzacho dzinowanikwa here dzekuti tifambe kana kuti kwete. Kana dzadzi mari dziripo tichatira kuya kuAmerica, uye tiri kutarisa kuti tigoenda futi kuLondon.
Pane vamwe vari kuti chinongodiwa munyika kuvandudza nyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika pane kuti mutange kuenda kunoita hurukuru nevekunze vekure kureko, munoti?
Iwoyo mubvunzo unopfundura nevazhinji. Saka sePoland tine macommittees anoshanda on local issues. Toitawo committee yedu yatiitawo nezvarii.
Vangu ari mutevedzeri wasachigaro wekomiti yePoland inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Willard Mugadza, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vakuru vakuru vemaindastry vanoti kuve nemitemo isina kujeka uye kuchinja-chinja kwemitemo ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti mumaindastry musaitwe zvinhu zvinobatika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pave nekubudirana pachena pasina kurovaimbwa pakavigwa mupinyi pamusangano waitwa nhasi muvulawayo pakati pevemaindastiri vemabhizimisi negurukota remaindastiri Dr. Sekai Nzenza. Mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries CZI mudunhu rematebeleland vaShepherd Chawira vaudza musangano uyu kuti gore rakapera kushanda kwemaindastiri kwakadzikira kubva muzvikamu makumi mana nemasere kubva muzana kusvika pazvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana. VaChawira vati kuchinja-chinja mitemo ine chekuita nezveupfumi kunoitwa nehurumende ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti maindastiri arambe achitatarika.
Takazvitambira kuti ane karenzi yedu patava kutinesa nezvekuti government iri ramba ichienda ichingonobvumidza vamwe kuti vatengese neUnited States dollars. Saka tava kuti government itipe clarity ipapo.
VaChawira vati hurumende inofanirwa kukoshesa kumutsurudza makambani akaita seZisco Steel uye kuona kuti National Railways of Zimbabwe neWangi Colliery zviri kushanda zvakanaka, vachiti makambani aya akakosha zvikuru mukumutsurudza maindastiri munyika. Vati kudomwa senzvimbo yeSpecial Economic Zone kwakaitwa nzvimbo yemaindastiri muvulawayo kwange kuchagona kubatsira kumutsurudza maindastiri muguta iri, asi hurumende yakachinja mitemo yavati yave ichabatsira kuti izvi zviitike.
Vanhu vari kugadzira for import substitution havachabhenefiti, zvakare malicense holders havasi kukwanisa kutengesa neforex. So takumbira minista kuti vaongorore chirongwa ichochi.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaGolden Muoni avo vataurawo pamusangano uyu vatsinhirawo maonero avachawira vakati maindastiri nemabhizimisi munyika ari kutatarika nekuda kwekuti mari yemuno haina simba, vachitiwo hurumende inofanirwa kuita kuti izvi zvigadziriswe.
Tinoda karenzi yakadzikama isingamhanyi-mhanyi kuitira kuti vema business vakwanise kuronga zvinoenda mberi.
Vamoni vati hurumende haifanirwe kuramba ichichema nerekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika nekuda kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende nedzimwe nyika dzekumavirira. Vati kana hurumende ikagadzirisa nyaya dzezveminda zvinogona kubatsira kuti nyika iwane chikafu chakakwana zvobatsirawo kumutsurudza maindastiri. Dr. Nzenza vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa chose matambudziko akatarisana nevemabhizimisi nevemaindastiri.
Industry edu haazi kusimukira nendava yekuti havana ma raw materials. Ma raw materials aya ndiye kuimporta. Kuti uimporte zvinhu unofanirwa kutenga uine foreign currency. Ndoo rimwe dambudziko. Rimwe dambudziko ratiri kuziva zvendere kuti magets kozoya mvura. Kozoya kuti vari kuti informal sector iri kunyanya kukura kuvapfuura ivo. This is Taterera, the Ministry of Industry and Commerce. Pakuterera oku, hatinga mbatati solution tinayo nasi.
Dr. Nzenza vati vachapera kudarere makurukota zvose zvakurukurwa pamusangano wanhasi. Vachitenda kuuya kwa Dr. Nzenza kuzosangana navo mutevedzeri wemukuru weCZI vaJoseph Gunda vati hurumende inofanirwa kusiya tsika yekutaura zvaisingazoite. Vakatiwo vemabhizimisi nevemaindastiri vane chisvambe chikuru chekuti vashande pamwe nehurumende kuitira kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munawo dzemutambo, mutambi wemuZimbabwe wetsiva ane mukurumbira pasi rose Charles Manyuchi ari kupinda munhandare yeCity Sports Center kudzivirira bhandi rake reWorld Boxing Federation sezvakatarwa pamutemo. Michael Kariati anotitaurira kuti Manyuchi ari kusangana nani iko zvino.
Mashoko achatambira anoti Manyuchi ari kupinda munhandare musi wa 3 kubvumbi kurwana Mahomad Seibala wekuUganda kudzivirira bhandi rake reWorld Boxing Federation reuremu wemiddleweight iro akatora arova Diego Calado wekuArgentina muna Gunyana 2019. Manyuchi naSeibala vari kurwira bhandi reWorld Africa Boxing Association iro risina akaribata pari zvino. Mutambo uyu waifanirwa kuitirwa kumusha kwaManyuchi kuChivhu asi izvi zvazoshandurwa uchiiswa munhandare ine mukurumbira munyaya dzetsiva munyika yeCity Sports Center. Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muteveri wemutambo wetsiva vaJohn Langwani vanoti Seibala ari kutevera mudzira yaGalado uyo akapunzirwa pasi munharaunda yechitatu.
Aiwa Manyuchi andokunda tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamita pepe. Bhozi chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Manyuchi ari kutora zvekare nguva yakadai kupa mukana wekurwa kune vamwe vatambi vemuZimbabwe kusanganisira vechidiki veCharles Manyuchi Academy. Mutambi uyu anoti ari kuita izvi kuti asimudzire mutambo uyu mune vechidiki vane chipo.
Isu kumashure kwesaitambura kuwana pekuti tidzidzire mutambo asi nekuda kwokuti Mwari wakatisimudzawo tikarangira takarega tisimudzewo vamwe nekuti takasimudzwawo naMwari. Manyuchi Sports Academy tiri kuedza kuti tidzidzise vana from the grass kuti vachiri vadiki kuti vasabatira mitambo pamusoro vatange vachiri vadiki kusvika vakura kuti vazaexcelawo kusvika patakasvikawo nekusvikawo pakasvikawo vari kumberi.
MuZimbabwe muri kushaya vanoisa mari mumutambo wetsiva kuti kuitwe mitambo yakati wandei. Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia. Mutambo naSeibala wave wechishanu waManyuchi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM, tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaitwa neveHDK veMDC muHarare, apo vePollard vachiti vave kuda kuenda kunotaura nenyika dzekunze kuti dzibvise zvirango. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.